Gurukota rinoona nezvekushanyirwa kwenyika zvakare vakasanobata chinzvimbo chegurukota rezvekuchengetedzwa kwezviwanikwa vaWalter Muzembi vati pane nzira dzakawanda dzekupedza dambudziko rekuwanisa kwenzou uye imwe nzira yacho kudzitengesa kunyika dzinokwanisa kudzichengeta. Vachitaura apo Zimbabwe yange iri kupiwa zana rezviuru zvemadhora nenyika yeNetherlands kuti indoradzira pazviratidzwa zvekukoka vashanyi vekunze chekunyika iyi chinonzi vacant bus. VaMuzembi vati mari inowanikwa pakutengeswa kwenzou idzi shandisa mukuchengetedzwa zviwanikwa. Vati zviri kuitwa nemamwe masangano emuno nekunze zvekupikisa kutengeswa kwenzou hazvina maturo uye masangano iwawo haana zvaari kuita mukubatsira nyika kuchengeta nzou nezvimwe zviwanikwa.
Imwe yacho iChina kwatoda kutengesa nzou idzi. Takatobvumirana kuti dzine inda ikoko nokuti vesaitis vakapasisa izvozvo kuti zvakanaka zvichida kuita. Hatisi kudziuraya, tinobvumirwa kuuraya kana dzawandisa. Apa tiri kuti ngadzinde dziri mhenyu dzindorarama dzigofaka shira kune dzimwe nyika. Saka tione chataposha. Mari yacho ndiyo yototora toisevenzesa ku manager ma conservancies ma parks ma national game parks edu muno munyika. Haisi kupinda muhomwe yakasukwere kana maMuzembi iri kuinda muma conservation funds.
Vati imwe nzira yekupedza dambudziko rekuwandisa kwenzou kuti dzivhimwe nevanodzida, asi vati nyika haikwanisi kutora nzira iyoyo sezvo America yakaisa zvisungo zvekuti nzou dzemuZimbabwe dzisavhimwe gore rapfuura. Zimbabwe iri kutengesa nzou diki kunyika dzakaita seChina neUnited Arab Emirates, asi vemasangano anoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka akaita seZimbabwe Conservation Task Force ari kuda kuti Zimbabwe irambidzwe kutengesa nzou idzi uye vari kutofamba pasi rese vachikumbira maparamenda akaita senyika dzekuEurope neAmerica kuti adzike mitemo inorambidza kutengeswa kwenzou. Asi vaMuzembi vati nzou idzi dziri kutengeswa pachitevedzwa mutemo wepasi rese. Zvichakadai, vaMuzembi vatenda Netherlands nokupa Zimbabwe mari yekuti ende kuzviratidzwa zvevacant bus vachiti izvi zvichaita kuti nyika ikwanise kukwezva vashanyi kana kuti vauye vachibva kunyika dzekumavirira.
Kechipiri inyaya yemari yekuti zvanazetie vasimuko kuno vachindoita maroad shows kutengesa Zimbabwe munyika nhatu idzedzi vakatipa futi mari. Saka takapuwa mari inoita 90,000 euros which is maybe 120,000 US yokuita basa iroro ndio yataa tichiita unveil pano nhasi.
Vatendawo Netherlands nekubatsira Zimbabwe kutsvaka kambani ichange ichishambadza Zimbabwe kunyika iyi nedzimwe nyika dzekuEurope. Mumiriri weNetherlands muZimbabwe amai Gerard Snella vati nyika yavo yakaona zvakakodzera kubatsira Zimbabwe kuti izvishambadze. Vakati izvi zvinoita kuti vanhu vanoshanyira Zimbabwe vawande. Vati izvi zvinosimudzira makambani muZimbabwe neNetherlands uye zvinoita kuti upfumi hwenyika mbiri idzi husimukire. Asi vaMuzembi vati mabasa ekushambadza Zimbabwe kunze haana zvaanounza sezvo nyika iyi iri nyika inodhura zvikuru munyaya dzekushanyirana. Vati zvinhu zvizhinji zvinodhura munyika. Vakati izvi zvinopa kuti vamwe vagume vaenda kunotenga kunyika dzakaita seSouth Africa, Botswana, Tanzania nedzimwe. Vanoti semuenzaniso mutengo wemafuta emotokari uyo wakadzika pasi rese hausati wadzika muno uye izvi zvinoita kuti vanhu vasade kushanyira nyika.
But hatidiwo kuti vanhu vazotengesera $1 ndo zvinozoita kuti Hamburg aindoita $15. Mitengo yedizel yepetrol yakadzaka pasi rese. Zimbabwe nanhasi ichiri kugomera namapraizi ari pamusoro.
Vati kudhura kwezvinhu munyika kuri kukanganisa mabasa ekushanyira nyika. Vakati semuenzaniso kambani yende yekuNetherlands yeKLM iyo yange yadzoka munyika yakabuda gore rapera ichitsutsumwa kuti mutengo wemafuta ekufambisa ndege eJet A1 wainge wakakwira zvikuru. Pari zvino Zimbabwe inowana vashanyi zviuru 14 kubva kunyika dzeBenelux dzinoti Netherlands, Belgium neLuxembourg kana zvichienzaniswa nevanhu makumi mana ezviuru aishanyira Zimbabwe kubva kunyika idzi muna 1999. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.